Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 5 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vagari vemuHarare vochema-chema nekureba kwenzendo dzavanoti vari kufamba kuitira kuti vanonyoresa kuti vaive nezvitupa nemagwaro ekuberekwa kwavo.
Vatungamiri vevadzidzi vepachikoro cheGreat Zimbabwe University vopika kuendera mberi nekuratidzira kwavo kwavakaronga mwedzi uno zvichitevera kumbomiswa chikoro kwegore rose kwemunyori mukuru musangano revadzidzi reStudents Representative Council vakuda mugapu.
Nyanzvi dzezveupfumi dzozeya kumbunyikidzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuita mabhizimusi munyika zvakaita savastrife taputaira vamasiyiwa panguva yehurumende iri kuonekwa ichikwezva zvizvarwa zvedzimwe nyika kuti zvizotanga mabhizimusi muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nenzendo refu dzavari kunzi vafambe kuti vakwanise kutora zvitupa zvavachada kuzoshandisa pakuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari vemuHarare vanoti nzvimbo dzakatarwa nevebazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa kuti vatorere zvitupa pasi pechirongwa chebazi iri chekupinda munogara veruzhinji kuti vatorere zvitupa chiri kudaidzwa kuti mobile registration exercise dziri kure nekwavanogara. Mumwe mugari wemusha weGreencroft muHarare, muzvare Janet Musimurimwa, vanoti zviri kuvaomera kuti vaende kuMount Pleasant kunotora chitupa sezvo vachiti vari kuburitsa mari yakawanda mukufamba kuti vanosvika pari kutorerwa zvitupa. Semuenzaniso, vagari vemuGreencroft, Maborane, Westley, Madokero, Westgate, Avonlea neGood Hope vese vari kunzi vaende kunotorera zvitupa kuMount Pleasant pasi pechirongwa chemobile registration exercise ichi.
Tikunzi tiende kunotorera zvitupa kuMount Pleasant isi tichigara kuGreencroft maubhore inoku. Kutoende kuMount Pleasant kwacho unoda makombi 2 kuti ubve kuno kuGreencroft kuenda kutown, wozobva kutown kuenda kuMount Pleasant hakuna direct transport. Kuti utorere mutown macho munenge mune mitsetse yakawandisa, shuwa tonetsekana nekutora zvitupa here.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita savaNixon Nyandoro vanogara mumusha weAshdown Park vanoti kunyange hazvo kwagara kune nzvimbo dzinotorwa zvitupa dzakaita seMarket Square, Employment pamwe nekumapasipoti, nzvimbo idzi dzinogara dzakazara nevanhu zvavanoti zvinovapedzera nguva yakawanda vari mumitsetse.
Tachitongokumbira kuti dai vagona kutiisirawo nzvimbo dzekutotorera zvitupa padhuze. Ipapo patakadenda kunana Market Square tinopedza nguva yakareba zvakare tichinomira mumakiwa anenge akareba, saka takawanikwa tichiwaniswa nzvimbo dzekuti tinenge tichitorera zvitupa zviri padhuze. Zvinoitawo kuti kunyange mari iseveke netaimewo zvakare kuti tiitewo zvimwe zvinhu, kwete kuti zvinhu zvinopedza 2 minutes tinowanikwa takunospenda mumahours akawandisa kuti tikwanise kutora chinhu chinonzi chitupa. Saka tinongokumbirawo nzvimbo dziiswewo kunzvimbo dzatinogara, kunzvimbo dzakati wandei dzokuti tinokwanisa kutora zviri nyore.
Sachigaro weMDC muHarare vaEric Murai vanoti dambudziko iri rakatekeshera neHarare yose, zvavanoti zviri kuita kuti vatsigiri vavo vazhinji vatadze kutora zvitupa zvavachazoshandisa kuvhota.
Ya, isusu seHarare Province MDCT hatisi kufara nedanho ravakatora vari kutora rekuti vari kuti vanhu vanofanirwa kuvari kutora mabirth certificate nezvitupa zvavo vari kunzi vabhadhare mari. Mumwe ndomuri kunzi unofanirwa kutonyora pamusoro pekubhadhara mari, unobhadhara chimari yechioko muhomwe inosvika $5. Wabhadhara mari yechioko muhomwe inosvika $5, uri kunzi futi uzobhadhara mari imwe yavanoti ndo iri pamutemo yacho inoita $10. Asi maziira angu andinozviita inini sachairman weHarare Province, kana tichienda kumaelections senguva dzino, vanhu vanotarisirwa kunzi vatore mabirth certificate nezvitupa pachena pasina mubhadharo.
Vamurai vanotiwo vanhu vakarasa zvitupa vanofanira kupiwa zvitupa izvi pachena pasina mubhadharo, sezvaiwanzoitwa makore ese kana patarisana nesarudzo. Vari kutungamirira nyaya dzesarudzo muMDCT vamurisi zvizvai vaudza Studio 7 kuti sebato vatotora danho rekuti vakwidze kumatare nyaya yekushomeka kwenzvimbo dziri kutorerwa zvitupa, zvikuru sei mumadhorobha ose munyika umo mavanoti ndimo mune vatsigiri vavo vakawanda. Zvichakadai, mukuru anoona nezvekutoreswa kwezvitupa Vatobaiwa Mudede vanoti hapana chachinja pamafambisiro avo ebasa rekupa vanhu zvitupa pasi pechirongwa chemobile registration exercise. Vamudede vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kubhadhariswa vanhu vakarasa zvitupa, vachiti vose vari kutora zvitupa kekutanga havana mari yavari kubhadhariswa. Vakarasa zvitupa vari kubhadhariswa $10 pamunhu, vachiti ndiyo mari yavagara vachibhadhara mazuva ese chirongwa chemobile registration exercise icho chakaparurwa nezuro chisati chatanga. Vamudede vatiwo nzvimbo dziri kutorerwa nevanhu zvitupa pasi pechirongwa ichi ndidzo nzvimbo dzavagara vachishandisa pose panoitwa chirongwa ichi, saka hapana chinoshamisa. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakatarisirwa kutanga kunyoresa vanhu sevavhoti musarudzo dzegore rinouya kana chirongwa chekutorisa vanhu zvitupa chapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare ra magistrate muHarare nasi azivisa kuti achazopa mutongo wake nemusi wechishanu panyaya yemunyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda, ava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Gweta riri kumirira vaMatema Danda, amai Beatrice Mutetwa, vaudza vatori venhau kuti mutongi ati anoda nguva yekutarisisa zvakapirwa kudare asati apa mutongo wake. Asi amai Mutetwa vaudzawo nhepfenyuro yecommunity radio Harare panze pedare remagistrate kuti havatarisiri kufadzwa nemutongo uchapiwa nechishanu uyu kana vakatarisa imwe nyaya yakafanana naiyoyi yavari kumirira yavaenergy Mutodi, avo vakarambirwa nedare kuti nyaya yavo iraswe. VaMatema Danda vari kuda kuti dare rirase nyaya yavari kupomerwa iyi vachiti havana kutyora mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaDouglas Maiya kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
VaMatema Danda vamiswa pamberi pedare kwamajisi kuti nhasi mangwanani, asi gweta redu ranga rakaisa mapepa ekuti vaMatema Danda vaburitswe nekuti hapana nyaya iripo inganzi inofanira kusungirwa munhu. Zvinoita sekuti hapana mutemo wenyika unosunga munhu kana achinga ataura nekuda kwemukadzi wemukuru wenyika. Handifungi kuti inofanira kuva mhosva kana izvozvo zvaakurambidzwa vechirungu vane sokuriya rekuti dictatorship, kureva kuti vanhu vaakutogara vachitya kutaura mamwe masoko ari pavari, hapachisina rusununguko. Saka vaMatema Danda nyaya yavo ndo yanzi namajistrate tozoitaurazve musi wechishanu, nokuti ndo zvatakumbira izvo kuti aiwa hapana nyaya iri papa. Kana paine kutukana kwakaitika munyaya dzezvematongerwo enyika pakati pemukuru wevarwiri worusununguko munyori wacho naivo, ingori nyaya yekutukana, inyaya yekuti tofanira kunge tichingodefenda principle kwete kuramba kuti haikona kutaura uchindidaro. Nesu hatifani kutaurwa tichinzarwo nokuti tine zvatakaita muhondo yechimuringa iye mukadzi wacho asipo.
Saka zviri kureva kuti nyaya haisati yapera kaiyi vaMaiya?
Haisati.
Makaa makakumbira dare kuti nyaya yenyu inzwikwe kudare repamusoro, chii chakazoita kuti isaende kudare repamusoro?
Ndinofungidzira kuti nyaya yekuti tiende padare repamusoro takaata mhanya asi takazopuwa advice yekuti ayo hapana nyaya inofanirwa kuenda kudare repamusoro nekuti nyaya yacho yagara haipo.
Saka ivo vamatema danda vari kuti chiine zviri kuitika mudare izvi?
Ari kungoshungurudzwa chete.
Chii chiri kuita kuti murambe muchinetseka nezviri kuitika muZANU PF imi makadzingwa mubato iri?
Ugwara kana munhu ukasamira pamasoko esungano anenge aripo kubva pakutanga hunenge huchinzi ugwara kana kutoshaya ruzivo. Handiri muzvizvisaka. Uye isusu hatikwanisi kudzingwa nemunhu mumusangano. Nokuti musangano weZANU PF uri kunzi nhasi kumaruwa ndoko wakasimba akausima nokubata basa iroro ndini. Saka inini handikwanisi kudzingwa musangano ndiri ndakaita musangano kuti kuve musangano.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare neStudio 7. Vadzidzi vepachikoro cheGreat Zimbabwe University vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira mwedzi uno vachinyunyutira mari dzechikoro dzavanobhadhariswa dzakawandisa kunyange hazvo vakuru vechikoro ichi vakambomisa kwegore munyori mukuru wavo musangano reStudents Representative Council vakuda kwashe mugapu vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuti vadzidzi vaite mhirizhonga. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe watungamiriri vadzidzi vaKate Chingwe vanoti ratidziro iyi ndeyekuratidza kusafara kwavo nemari dzakakwidza dzekuita zvidzidzo zvinoratidza unyanzvi kana kuti mapracticals. Kubhadhara mari yechikoro vari pakudzidza basa pamwe nemari dzekugara pachikoro dzakawandisa.
Ini semumwe wemastudents tiri kutsutsumwa nekudzingwa kwakaitwa mumwe wedu uyezve ndiye secretary general watakasarudza pamaelections. Saka zvaida kuratidzira zvataitsimutsigira. Takanga tatozvona kundo zvatinoda. Saka kudzingwa kakaitwa hazvina kufara nazvo. Uyezve isu ticharamba tichiendera mberi kusvika isu taratidzira kodzero dzedu dzanzwikwa.
Vamugapu vanoti havasi kufara nekuti vaida kuita zviri pamutemo wenyika zvekurwira kodzero dzevadzidzi izvo zvakaita kuti varangwe.
Hongu ndakasuspendwa musi wechishanu navice chancellor vakandipa tsamba yekuti ndichambomiswa gore. Ndakaronga kusarukuratidzira mastreets. Nenyaya yefees patouchment, nenyaya yemapractical fees akangokwidzwa tisina kuengagewa isusu sevatungamiriri vevana vechikoro. Saka mhosva yangu ndeyekuti iwowo uri kuda kuti vanhu varatidzire vapinde newe mumastreets kuratidzira kutsutsumwa kwavo. Great Zimbabwe University uye vice chancellor vakodzeri kuti vapihwe mibayiro yavari kupihwa yekuti university ndiyo inokunda mamauniversities muno muZimbabwe nekuti isu tiri kungocherechedza section 59 yenational constitution inotipa mvumo yekuratidzira kana tisina kugutsikana nezvinenge zvichiitika pamainstitution.
Asi vadzidzi vanoti havazotarisa mumwe wavo achimiswa zvidzidzo zvake nekudaro vari kuendesa chikoro ichi kumatare edzimhosva. Mumwe mudzidzi vaGive Monyamuranga vanoti vave mubishi rekugadzira mapepa avo ekudare redzimhosva vachibatsirwa nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti mumwe wavo adzose kuchikoro.
Isusu sevatungamiriri zvii takatoengeja malawyers eZimbabwe Lawyers for Human Rights nekuti zvakatirwadza kuti mumwe wedu akadzingwa. Saka izvezvizvi semuno mumasvingo zvamani High Court takatotarisirawo kuti painenge ichiitwa ipapo tinenge tiripo then kuti mumwe wedu adzoke kuchikoro nekuti zvaari kurwira ndo chaizvo zvatatakamusarudzira.
Vamugapi wakapuwa tsamba yekumiswa chikoro kwegore rose nemukuru wechikoro Vice Chancellor Professor Rungano Zobo musi wa1 Gunyana. Professor Zobo vati havakwanisi kutaura neStudio 7 nhasi parunhare vachiti vari kugana. Asi vadzidzi ava vati vari kuendera mberi nechirongwa chekufamba munzvimbo dzinodzidzirwa dziri pakasiyana-siyana mudhorobha remasvingo vachikurudzira vadzidzi kuti vapinde mumugwagwa musi wa15 Gunyana. Vadzidzi vanoti chikoro chakawedzera mari idzi pasina kuwirana navo uye vari kubvisa mari yekugara pachikoro asi vachishayiwa pekugara. Vanotiwo mari yechikoro yavanobhadhariswa inoita $560 emadhora yakawandisa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muLesotho vanoti mukuru wemauto apfurwa nhasi akafa pane imwe kamba yemauto. Lieutenant General Koanhle Motsomotso vaurayiwa mukurwisana nepfuti nemauto maviri apinda nechisimba muofisi yavo pakamba iyi.
Sangano reAmnesty International rinoti vanhuwo zvavo vangangoda kusvika mazana mana vakaurayiwa muCameroon neNigeria nechikwata chechiIslam chinopfurikidza mwero cheBoko Haram kubva muna kubvumbi wegore rino. Uwandu hunodarika zvakapetwa kaviri uwandu hwevakaurayiwa mumwedzi mishanu yakanga yadarika.
Dare repamusoro ririkutarisirwa chironguva kutanga kuzeya nyaya yekunetsana pakati pesangano reBroadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ nekambani yekwese TV yava Strive Masiwa. Nyaya iyi yakakwidzwa nechimbi chimbi kudare negweta rava Masiwa vatawanda nyambirai vachiti bodhi reBAZ rainge risiri pamutemo sezvo nguva yaro yainge yapfuura apo rakatara kuti vamasiwa havaikwanisa kutevenyura munyika. Kwese TV yainge ichiedza kubatana nekambani ye Dr. Dish mukutanga kutevenyura pa satellite. Mumagwaro ayo kudare kwese TV inoti inogona kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mana emadhora uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana matanhatu vanogona kurasikirwawo nemabasa. Nyaya yekunetsana kwehurumende yeZimbabwe nekwese TV iri kuuya kunyange hazvo kambani iyi iri kutepfenyura munyika gumi nenhatu dzemuAfrica dzinosanganisira Zambia, Mozambique, Kenya, Swaziland neEthiopia. Pari zvino hurumende iri kutatarika kuti iwane vekunze vanotanga mabhizimisi munyika uye yanga ichiedza nepose painogona kukwezva imwe shoroma yekuNigeria ine mari kudarika vamwe vose muAfrica vaAliko Dangote vekuNigeria. Asi chii chinopa kuti mwana weZimbabwe vamasiwa vanetseke kutanga mabhizimisi munyika? Tabvunza nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara kuti iyi inyaya yekuti muprofita haana chiremera kune vekwake here sezvinotaurwa neBhaibheri.
Ya, tinogona kudaro zvechokwadi. Bhaibheri shoko raMwari rakadaro rakati muprofita zvamataura. Asi I think takakosha kuti tinge tichitsanangura ndechekuti hachisi chinhu chinopa chiremera uye chimiro chakanaka kunyika yedu. Mhende rekutaura kuti toda kuunza mabasa but havasi kugadzira environment yacho yekuita kuti malocal investors anga achicreata emabasa zvobatsira donzvo rehurumende reZimaset.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova gurukota rezvemari munguva yehurumende mubatanidzwa vatendai BT.
Mungati munganyimeka kwese TV license when almost every house in Zimbabwe iri kuwacha DSTV. Saka maite ipapapa. Then po yo the monetary value Zimbabwe is losing millions and millions of dollars tichibhadhara ku DSTV. So chaipo kuti Strive mano wemunomu apiwo mari iyoyo chii. Uyezve is an investor. Iko zvino ndakanzwa kuti ari kuvaka kwese TV iri kuvaka zi head office rinotyisa kuKenya. That head office would have been here and it shows kuti Zano is afraid of independent black capital. That's why vane mari vese muZimbabwe vakambopinda mumajeri vana Farai Rodzi, vana Nigel Chanakira, vana Mawere.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti zviri kuitwa munongedzo wekuti hurumende inoda kuramba iri iyo yoga inotepfenyura kuruzhinji.
Simba rekutepfenyura isimba guru pane zvinatongerwa enyika nokuti mukutepfenyurwa ndokunotaurwa yatingati mahuman rights abuses.
Kunyange hazvo vakawanda vari kuti vamasiwa vapiwe residency. Vamwe vakaita semunyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vamasiwa vanofanirawo kubata vashandi vavo zvakanaka.
Kwekutanga tiri kuti zvakatoshata nezviri kuitwa nehurumende kuti vavanyime license zvakashata kuti vakwanise kuoperate zvakanaka munyika. Asi ivo also sekambani vanofanira kuva vachipa vashandi vavo kodzero rakafanana, kodzero rokuti vashandi vajoine maunion, vashandi vakwanise kufoma maworkers committees kwavanenge vari, vashandi vakwanise kuwana macontracts ari pamutemo. Noti zvatiri kuona macontracts ari kupiwa vashandi vanoshanda kumame macompanies avo. Makambani zakafanana nevana Steward Bank.
Muna 1995, vamasiwa vakabudirira kuzopiwa residency rekuvamba kambani yeEconet Wireless mushure mekumbonetsana zvakasimba nehurumende.
Zvarwa zveZimbabwe zvinogara muHouston kuTexas muno muAmerica, uko kwakarohwa nedutu mupengo rine mafashamu Hurricane Harvey. Zvinoti kunyange hazvo vamwe vavo vakaparadzirwa dzimba, vanotenda nyadenga kuti hapana kana munhu pakati pavo ataziikanwa kuti akafa kana kukuwadzwa. Vanotiwo vanorwadziwa kuona vagarisani vavo vakafa uye vakakuwadzwa neHurricane Harvey. Pari zvino dutu mupengo iri rauraya vanhu vanoita 63. Tanonoka Wande weStudio 7 abata muzvare Tariro Muchuro vanove chizvarwa cheZimbabwe chinogara muHouston kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Inini ndinoda kutenda Mwari kuti handina kunyanya kuaffectwa nayo. Havi yakaita zvinhu zvatisatamboona, mvura nge yanowa chaiyo. Pachangu inini dambudziko randakaona ndekubva kubasa ndichiuya kumba musi wechishanu.
Pane vamwe vamakaona here vakashungurudzwa?
Ahongo, vamwe vandinoshanda nawo dzimba dzavo vakapinda mvura. So vakarasikirwa nezvinhu zvese zvangu anazvo mumba mavo.
Pane vamwe vekuZimbabwe here vamunoziva vakavhiringwavo?
Kwete. Vese vandinoziva vekuZimbabwe vese zvinhu zvavo zvazvakanaka.
Saka iko zvino kwakamira sei? Ichiri kunaya here mvura zvese nemepo?
Kwete. Asi dzimwe nzvimbo dziri pedo neni dzichine mvura.
Saka mukwanise kubuda buda muchifamba famba kana kuenda kubasa?
Meya weHouston akatipa curfew yekuti by 12 midnight to 5 a.m. atikwanise kufamba famba mufana mamu dzimba dzenyu.
Vanga vari muzvare Tariro Muchuro vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7.
Tanonoka abatawo muzvare Orisa Williams vanogarawo muHouston akatanga nekuvabvunza kuti nzvimbo yavanogara yakamira sei.
Ini kwandiri basically kwandiri mahighways ndivanga akavhawa and kuti ndiende kubasa ka ndaitadza kutoenda kubasa because kunga sina kana nzira kutosvika kubasa because kutoenda kubasa ka waifanira kutoenda neboat because mvura yanga iri makumi level and then hama dzangu roof yavo yakadonha mumba mavo. My close cousin, her roof fell into the house, saka she lost everything mumba mavo. Mvura yaisvika kumabvi.
Hapana vakakuvara here?
Lucky enough vangaita evacuate, saka vangasipo mumba but like the roof yakadonha pa living room maaionera TV, so zvese imomo was damaged. Mvura yanga iri kumabvi. Patakaenda ikoko mvura yemuchemba zvese. It was just disgusting, like, but yeah, that's how it was. It was sad.
Saka mvura ichiri kunaya zvese nemepo here iko zvino?
Zvino zvanyarara, but it was for almost 5 days kungone mvura nemepo. And on top of that, they opened the dams and the creek. Saka some places mvura ichiri kukwira mumbamwe vanhu.
Saka pari zvino makagara zvakanaka, hapana chinonyatsonetsa?
Hama dzangu dziri kushupikana because like imba yavo mvura ichiri kuita rise up.
Pane rubatsiro rwavari kuwana here?
Izvezvi aiwa, vangomirira fima.
Vakavafonera, vakavataurira, vanoziva here kuti pamba apa hapana kumira zvakanaka?
Vari kuzviziva, vangomirira. Vanhu vakutorara muzvikoro muchiti, but thank God hama dzangu dziri kutogara nesu.
Muzvare Orisa Williams vachitaura naTanonoka Wande vari parunare kuHouston kuTexas.
Vamwe vechidiki vanoti vari kushushikana zvikuru nekupokana kuri kuitika mubato reMDCT, vachiti izvi zvinogona kupa ZANU PF mukana wekuhwina musarudzo dzegore rinotevera. Batore Zanu PF Pacharo, raita ozinye kenye keso zorino kurwisana pakatipe mapoka ye G40 ne team la Coasting. Mutungamiri wesanga norewa dzidzire zinasu wa Alistair Pfunye, vaudza mutungamiri Nkomo we Studio 7 kuti vatsvangirai, vanofanirwa kugara pasi nemutevedzeri wavo Muzvare Tokozani Kupe kuti vagadzirise kupukana kwavo.
Takatarisa zvinhu zviri kuitika mubato reMDC. Isusu sevagari vemuno muZimbabwe wadisappointed nekuti factionalism yacho iri kuitika. You find that it's a certain group of a certain tribe which is trying to defend a certain area isiri nhau yema principles ekuti aiwa toda kuti nyika ienderere mberi, toda kuti the gospel of democracy ive the new alternative government muna 2018. So it is a disappointment kuneso vagari vemuno muZimbabwe vakatarisira zvikuru kuti tinge tichiona Zimbabwe ichiwanawo government inotolerate vanhu veZimbabwe, inoprovide majobs because government iriko iyo yekurana nezanupf yaratidza kutadza kurana economy, yatadza kuratidza kutadza kurana industry. Saka ite disappointment yekuti maparties acho factionalism is being driven by certain individuals vanenge vachito believe kuti iyo vane simba kudarika vanhu.
Ko zviri kuitikawo muZANUPF muri kuzvionawo sei?
Actually zvikuitika muZANUPF zvanga zvakatinakira, especially takatarisa kuti tikuenda kumaelections 2018 pakuti vari kutadza kuwirirana, of course because of their failures of the past, which was also an advantage to opposition. Dayao yakwanika kuti latane, but now because everyone is pulling this side and this one is pulling this side, it actually shows kuti ma politicians or ma leaders ati now they concentrate much on power but not kuzvido zvevanhu.
Valista Pfunye ndo mutungamiri weZinasu vanga vachitaura parunare na mutungamiri Nkomo we Studio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutarisa kupokana kuri kuitika mumapato ezvematongero enyika anosanganisira ZANUPF neMDCT, apo nyika yakatarisana nesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni mutungamiri Nkomo.
Tinotenda Ntunga. Tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pa Facebook nepa WhatsApp.
Pa Facebook page yedu ye VOA Shona, vazhinji vanga vari kufarira ivo nyaya dzakabva kumubatanidzwa wezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana siyana wakaitwa imo muno muAmerica kuNew Jersey, wanga uchikokerwa neChristian Fellowship International. Pamusangano ipapa pakange pane muzinda weZimbabwe uri muAmerica uchibatsira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigadzirise magwaro avo. Regai timbokupa inzwisa yehurukuro yatakaita nava Rwatira Matsika vanoshanda ivo neZimbabwe Embassy vanga vari kumusangano uyu.
Inini netimu yangu ye Embassy yeZimbabwe tapambira kuzobatsirana ne CFI Christian Fellowship International. Vakaita musangano wavo pano vakatideza kuti tine vanhu vakawanda vanouya kumusangano. Dei mauya imbase Embassy mabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiuya kuconference kuti vanhu varenyuwe mapassports avo. Vamwe vakwanise kunyoresa vana vavo vakazvara muno kuti vaine birth certificate sezvizvarwa zveZimbabwe. Embassy yeZimbabwe inobatsira nezvinhu zvakawanda kusanganisira ndokungopawo ruzivo rwekuti kana maita dambudziko rekuti mashaikirwa kana kuti munoda kuita police clearance muchida kupinda mabasa kuno kuAmerica panodiwa police clearance tunoita sei, zvese izvozvo zvinwezvo zvinhu zvatinoita.
Imari kuti munhu awanikwe iye achigadzirisa mapepa ake epassport,
kurinyiwa passport yeZimbabwe tinoda kuti munhu abhadhare $45 yatinoti consular fees kuembassy. Iyeyo mari haisiri yekuti passport inoprocesswa kuZimbabwe, asi tinenge certification of my documents acho ese anenga uya nao asipani mari yokuti passport yacho iso process mari iyoyo anoibadara ku Zimbabwe kurinyua passport ndicho chimwe chinhu chisingakwanisiki kuti munhu aite asiripwa kwanisi kutumira umwe munhu asi kuti anokwanisa kuya ku embassy ya Zimbabwe ku Washington DC pa 6608 New Hampshire Avenue Northwest kana munhu anoda kuita izvozvo anouya Monday through Thursday atichandi nokuti munhu aita appointment asuko ya Monday through Thursday from 9 a.m. to 3 p.m. tino basira munhu sikusvika kwaanenge aita hakwanisi kutumira umwe munhu nokuda kwekuti passport ye Zimbabwe pane fingerprint.
Tinotenda tasvika kumagume echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu
neni Jonga Kande miri tokusiyai mina Chris Gande
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 empandula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzakala ukuthi kumele ba enrole ku Elevate Youth Program izabe ilama points okumele bafike ama points lawo azanelise ukuthi abanike ithuba lokuza ukuze bathole i training.
Inkampani kamakhale kukhwini e-Econet Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuphathisa abasakhulayo kwezamabhizimusi.
Esiphakathi kwale nhlanganiso sazibito ngalo into ebikhona ukuthi lomhlangano kumele uzo-addresswa ngupresident kodwa ngezizathu nje ezithize kasenelisanga ukubuya kodwa kade bathumile bafikile bazochasa udaba le-alliance babuye baphindisela bachasisa nje nje khonokho nje okwathiwa ngabantu yokuqaliseni kwachasiswa lokuthi nxa kusenziwa lokhu kuya kwenziwa ngayiphi indlela.
Lokhu kuqhubekela phambili kufuthelana phakathi kwebandla le-MDCT umkhokheli walomnumzana Morgan Tswangirai ocine sehlulekile ukuya emhlanganweni weGwanda ngesonto. Abasakhulayo sebeveze ukudana okukhulu phezu kokufuthelana osokuqhamuke kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tswangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Enye yamankampani abomakhale kukhwini ye-Econet Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lwe-Elevate Virtual Call Center olubikwa lungo lwakuqala umhlaba wonke jikelele olokuphathisa abasakhulayo ukuba bazitholele imali bezihlalele ngekhaya ngokusiza abathenga impahla etshiyeneyo kule inkampani. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lolu hlelo olwethulwe lamhla emkhosini owenzelwe ehoteleni yeMeckles Hotel lukhangelelwe ukuthuthukisa abasakhulayo beZimbabwe abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lanhlanu 25,000 ukuzisungulela amabhizimusi abo besebenzisa indlela yemichina yakulezinsuku yamakhompyutha. Umqondisi walolu hlelo olwe-Elevate umnumzana Jonathan Neshena uthi lukunhlangothi ezine ezizosiza ontanga ukuthuthuka kwezamabhizimusi abo.
So we are saying that we give opportunity to these young people,
sithi thina sibatholisa amathuba abasakhulayo laba ukuba bazisebenzele. Salisungula lolu hlelo ngemva kokuthola ukwakuvela kibo. Awuyidingi imali ukuqala ibhizimusi, okudingakalayo yikuba umuntu azi ukuthi lwenziwa kanjani ulutho. Kungakho sikubone kufanele senze basebenzisane lasibayihambayo lindlela.
Umnumzana Kudzai Mahuwa nguye ubrand manager we-Econet Wireless uchasisa ngokugcweleyo ngokumele kwenziwe ngabasakhulayo ukuze babe yingxenye yalolu hlelo.
Okwenzakala ukuthi kumele ba-enrole ku-Elevate Youth Program izabe ilama points okumele bafike ama points lawo azanelise ukuthi abanike ithuba lokuza ukuze bathole i-training. I-training wayabe inikezwa yi-Econet. It's an induction program ezabafundisa ukuthi i-virtual call center isebenza njani. Izabanelisa ukuthi babekwazi ukuthi uma nxa sebebodwa besebenza besendlini bazabe besebenza kanjani.
Ulandisa la ngokuthi kuyini okwenza baphume lalomcabango wokusungula uhlelo lolu hlobo oluqondiswe kwabasakhulayo.
Abasakhulayo kanenge uma sebeqeda isikolo mhlawumbe baswela umsebenzi abangawusebenza. Ngakho ke sithe hatshi kahle sibone ukuthi singabanceda kanjani. Ngakho ke uma be-enroller for this program bazanelisa ukuthi bazisebenzele, bazanelisa ukuthi bathole imadlanana abangayisebenzisa noma ikuphi abaye befuna ukuthi bakwenze. At the same time besikhangela ukuthi konke sikwenzayo kuwande ukuthi ukukhangele abasebekhule kudala, but abasakhulayo kalutshwana ukuthi bathole ama-products lama-services abangasebenzisa.
Lolu hlelo luqondiswe kwabasakhulayo abaleminyaka esukela kwelithumi lasithupha kusiya kwengamathumi amathathu lane. Abafisa ukuphatheka kilo kumele baxhumane labo ngokuya kukhasi labo lebulenjini www.elevateyouth.co.zw. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umkhokheli webandla le-MTCT umnumzana Morgan Tswangirai wehlulekile ukuya emhlanganweni obumele wenziwe eGwanda ngesonto lapho akade khangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yaleli bandla ezansi leMandebeleni. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana phakathi kwaleli bandla ngodaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uVusi Sizwe Mkhwananzi esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kudale ukuba abanye babhale amaphethana bawaphasele emahofisini awe-MDCT eGwanda besola inyathelo likaTswangirai lokungena kulo manyano bengaqalanga bakhulumisana phakathi kwebandla besithi bona basekela uMakhuphe. Umnumzana Morgan Tswangirai ubekhangelelwe ukuza eGwanda kodwa kasenelisanga ukufika ngoba kuthiwa ebengezwa kuhle. Isikhulumisa leli bandla ezansi eMandebeleni umnumzana Mthokozisi Bhebhe ujayele iStudio 7 ukuthi laloba uTswangirai engesenelisanga ukubuya kulomhlangano ugutshwe kakuhle. Kungenani lokungazwanani okubikwa sekukhona phakathi kwakhe lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe, uBhebhe uthe lolu daba abazange bakhuluma ngalo ngoba bengalwazi.
Lolu daba kalizange likhulunywe ngalo, lathi siluzwa nje abantu bekhuluma ngalo, thina esiphakathi kwalo hayi kasazi. Into ebikhona yokuthi lomhlangano kumele uzo-addresswa ngupresident kodwa ngezizathu nje ezithize kasenelisanga ukubuya. Kodwa kade bathumile bafikile bazochasa udaba lwe-alliance. Babuye baphindisela bachasisa nje khonokho nje okwathiwa ngabantu ekuqaliseni. Kwachasiswa lokuthi nxa kusenziwa lokhu kuya kwenziwa ngayiphi indlela. Nxa kukhangelwa izigaba lokuthi kuyaphiwa njani ukuthi abantu bamele njani izigaba zabo besuka kumabandla atshiyeneyo. Yinto nje ngamafitshane engathi zichasiswe ngubaba uMorgan Komitje ongeye u-National Vice Chairperson okade ngiyathi thina ngupresident.
Loba nje uBhebhe esithi konke kukahle kubandla lakhe izolo ebuseni kuvuke kulamaphetshana Bhebhe ebhalwe ukuthi Mat South azifuni bumbulu, Khuphe is right, no MTC Alliance Selfish Morgan. Kodwa uBhebhe uthi kuvamile kwezombusazwe ukuthi izitha zisebenzisa amathuba anje ukuletha ingxabano phakathi kwebandla.
Lokhu kujayelekile kwezombusazwe kuleli lizwe ngoba anti zikhona izitha zethu ikakhulu abacuphi laba labo gciwa abamele ibandlalezana uPF bangakwenza lokhu ingqisipi isikhathi bezama ukuthi baphambanise uhlelo. Kodwa ke imbone ngani kibo lanqabe kukhangele kuliphutha ngoba umhlangano uvele ngama structure ngake udistractwe kumbuphanjaniswe into efana lama flyer. Lokhu ngakwenza eralini kaZulu. Kodwa abantu abaku structure senhlanganiso abalezikhundla bakuma organs epartatshene bayakwazi ukuthi communicate kanjani lokuthi information ifika kanjani kibo ngake bamiswe iflyer. Imbone ngani kube ngumnakano omncinyane kakhulu kulabo abakwenzileyo lokho.
Loba nje iningi labasekeli be-MDCT ezansi emandebeleni libikwa lingathokozi ngendlela okwabelwane ngayo izihlalo zephalamende phansi komanyana wamabandla aphikisayo. Ubhebhe uthokakathesi kusaxoxiswana ngalolu daba.
I-negotiations zokuthi kuyamiwa njani, ukuthi amabandla ashiyana njani, kumba kwabelane njani ama-constituency, yinto elokho i-ongoing njengoba into ze-alliances lokho zikhulunywa. Lokho kusiya phambili kulo hlelo, akukafike kuphutsheni. Njengoba sikhuluma sinje, sikhuluma ngamabandla la khona ayi-7 kungavuka kulelesi 8 ukuthi kuyaphetha kumi njani, asonto esingakhuluma ngazo namhlanje.
Loba kunjalo abasekela uMagubhe bona bathi kabaphathwanga kuhle njalo kumele kuqale kukhulunyiswane ngodaba lwezihlalo lezi.
Into esiyisolayo thina ngokuthi upresident wethu uMorgan Tsvangirai wanika amasisi wonke ema-South kubandla le-MDC enikhokhelwa ngubaba uNcube. Thina sithi aji, thina njengamathebuleni South siyakwazi ukuzimela sodwa.
UNkosazana Gubhe kahambanga emhlanganweni okhutshwe ngumanyana wamabandla aphikisayo ngomgqibelo kobulawayo, njalo abacubungula ngezombusazwe bathi leli bandla lilakho ukudabuka phakathi njalo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba ze-Studio 7 ngisemajawunden eGwanda.
Abanye abasakhulayo sebeveze ukudana phezu kokufuthelana osokuqhamuke kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Gubhe. Ukulwisana lokhu kuza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho ngomnyaka ozayo. Ibandla le-ZANU-PF lalo lihlaselwe yikulwisana phakathi kwexuku elibizwa ngokuthi yi-G40 lelinye elithiwa yi-Team Lacoste. Umkhokheli wenhlanganiso yabafundi izinaso umnumzana Alistair Funye utshele uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi uTsvangirai loMagubhe kumele bahlale phansi balungisise okuhluphayo.
Uludaba lolu lubuya lama-disappointments amaningi, especially ngesikhathi sokwenzekala khona bekukuhle ngoba indaba ye-alliance eyiyo eyenza abantu laba bexabane indaba eyasuka ebantwini. But why lina le-gospel efana naye, libuya le-idea efana naye, why lingabambani ukwenza ukuthi sivotele ibandla eliyi-1 sale ukudivide amavoti? Ngoba kungakhala previous elections kwaba le-split yabo-Weshman, kwaba le-split yabo-Mtambara, yagcina idivide amavoti yalida ukuthi i-ZANU-PF i-benefit from i-division yamavoti. So i-split le khona mina ngibona kukubi ngoba kwenziwa ngabantu abangalaleliyo abantu. Failure ye-leadership yethu ebona yona ifanele ukuthi izuze ama-post but not ukuthi abantu bezimbabwe bethole inkululeko.
Okwenzakala kuZANU-PF khona elikubona njani, ngoba kuyaliwa lakho kuyadletshwana akula kuhlaliseko kukhona?
Okwenzakala kuZANU-PF mina ngibona kade kukuhle, especially ngasamba ku-2018 singabantu aba-advocate ukuthi sizuze i-government entsha ezabehlonipha ama-citizens bezimbabwe. Yes, bayathengelana ama-ice cream, bayenzelana lokhu, but the main thing konke lokhu kuxabana kuma-political parties kutshengisela ukuthi i-leadership ikumbe inkokheli esilayo ayila submissive ebantwini bayo, ngabantu abafuna uku-achieva into zabo ngokuba ugovernment not kumele abantu nezifiso zabantu.
Alo-ke ngumnumzana Lister Funye, umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso, bexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Uhlelo lwe-The Connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokulwisana okuqhubekayo kuZANU-PF kanye lakumabandla aphikisayo ikakhulu ele-MDCT. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungameli Nkomo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Washington. singakangeni isigabeni esilandelayo othi ke sikhangele isivela kwamanye amazwe. Umqondisi webutho lakwele Lesotho uLieutenant General Kwantle Mosomotso udujulwe waba ngezinye iziphathamandla zebutho wafa. Iziphathamandla lezi ezimbili zibikwa zimngenele ehofisini yakhe lamhlanje ekuseni zaqala ukudubula, kodwa laye ubikwa ekhwathe owakhe umbhobho wadubula bagcina besifa bonke bobathathu. Ngemva kokwazisa kwe-commission ebona ngezokhetho e-Independent Electoral and Boundaries Commission izolo ukuthi ukhetho lwakwelekhinyaso luyaphindwa mhlaka 17 Mfufu, umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo umnumzana Raila Odinga uvuke lamhlanje esithi yena lo manyano bafuna lwenziwe mhlaka 24 loba 31 ngomfufu ukuze bathole isikhathi sokulungisisa okuphambanisa ukhetho lwakuqala. Umbiko kahulumende wokuthi izisebenzi zakhe zizathola ibonus yazo ngombimbitho omnyaka ozayo usowamukelwe ngokuthikaza ngezinye izisebenzi ezithi uhulumende uzama ukuzihuga ngemali le phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zikahulumende bezivele zikhangelele ukuthi leli holo liyeza, kodwa obekungazakali ukuthi uzenelisa yini ukubhadala ngesikhathi leso asikhulumayo.
Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela i-bonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku private sector. Because uhulumende yikho lapha abantu abashuwad ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo, nxa bezathola le bonus kuthi ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube ukuhamba amakhampani angazali.
Ingcwethe ecubungela izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende ukhanya ethembe ukuthola imali evela kumithelo ebhadalwa ngamankampani ekupheleni komnyaka.
Kuzaba nzima sibele ukuthi uhulumende athole imali, kodwa uyabe sifuna ukuthi abantu bengakhalali umsebenzi kathesi, yikho asethembise bonus next year. Asikhumbule njalo ukuthi next year wo umnyaka wokhetho, so uhulumende uyazama ukuthi abe nje ngohulumende oqoqekileyo, kodwa akubona ukuthi uzasebenza nxa kuyukuthi i-economy izaqhubeka ngendlela eyiyo khathesi. Angiboni kwenzakala nxa sikhangele into ingathi on the ground khathesi. Uhulumende ulama-backlog ento eziningi ezinjengama-medical aid lokunye angakubhadaliyo ezikwaziyo thina, ukuthi nxa sikhangele ukuthi uFebruwari next year uyabe ekhangele ukuthi kuzaba nemali ngo-December no-January amakhampani ebhadali end of year corporate tax yawo.
Enye njalo ingcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi iholo lebhonase lilakho ukungaphiwa izisebenzi ngesikhathi esikhulunywayo ngoba uhulumende efuna imali yokuqhuba ukhetho.
Abasoze bayigcole ngoba khathi ezivele hantshi bayagalagala. Uchinamasa yena wayefuna ukwenza i-rationalization ukuqunta labana abantu abangelamsebenzi abawenza uhulumende, kodwa idlanu efiyala imali yakhona baye bezise ngaphi ngoba wakathesi akulamali ye antsho besiyazi ukuthi umgaba wathi kwantshontshwa i-15 billion imali ikhona, yikho bethenga izimota zokukhankasa bazayizisa abantu bezanu-PF mfo nxa bedinga imali yokukhankasa lokuthenga amavoti iyasizakala.
Inani lezisebenzi zikahulumende elikhangelele libhonasi lifika inkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000. Izisebenzi lezi zithola iholo elifika kumabhiliyoni amathathu ngomnyaka. Izakhamizi zeGongo emawabeni esigabeni seMathabeleland South zibhekane lohlupho lwamanzi loba ilizwe lithole izulu eliningi ngomnyaka wonalo. Izakhamizi lezi zithi phakathi kwezikotsho ezilitshumi lanhlanu eziku-Ward 3 kusebenza
eziyisithupha kuphela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMatabeleland South.
Izikotsho zalumango ezinengi sezatsha kumbe kazisebenzi kuhle. Abanye sebeze bezama ukuzifakela impompi emizini yabo, kodwa lokhu kuyadula njalo kulenhlawulo efika amadola ayisikhombisa ngenyanga, loba umuntu engasebenzisanga amanzi. Unkosikazi Tholakele Hadebe uthi omama bathwele nzima ngokukha amanzi khatshana, njalo intengo yamanzi empompi ayifinyelelwa ngabanengi.
Uhlupho olwamanzi solusihluphe kakhulu sibili. Izikotsho zikhona kodwa zitholakala khatshana, njalo zinhlutshwana futhi ezisebenzayo. Zikhatshana okokuthi ungaza kuhambe uphinde kabili ngelanga. Njalo lamanzi lama empompi esesizidonsele sezikhona emakhaya. Zibuhlungu lazo ngenxa yokuthi kuyadura. $7.50 leyo kuthiwa yi-fixed charge okufanele siyibhadale. Inengi kakhulu ngoba kuzaba khona le bill elizabuyela amanzi owasebenzisileyo. Inengi lethu lapha sizakhamiza sisebenza.
Evumelana lonkosikazi Hadebe, umnumzana Nkosikhona Khabo uthi izikotsho eziningi azisebenzi, kudingakala ukuthi zilungisiswe njalo kugejwe ezinye.
Izikotsho ezikhona zikhatshana, eziningi zangkhona azisebenzi. And kathesi laba balezi mpompi, amanzi angkhona ayadura kulama fixed charges. Phezu kwalokho kumele ubhadale futhi le mali yangkhona le efunakalayo. Usizo kade silufuna exactly ngolokuthi sibe lezikotsho eduzane lemizi yethu. Kumbe makusenzakala ukuthi kulungiswe lezo izikotsho ezivele zikhona, kungaba lula kithi.
Ukansila kaWard 3, umnumzana William Ngwenya, uthi lumango udinga ukuvuselelwa komsebenzi wokutholakala kwamanzi atholakale eduze isikhathi sonke.
Uyabona indawo yonke yonke yona le ilezikotsho ezingu 15. Uthi zona ezo zingu 15 zinjalo kuza kuba lesikisi kuphela ezisebenzayo. Phezu kwesikisi zona ezikhona ezingu 2 ezimbili kuphela yizo seduze lezakhamizi. Ezinye lezo zine seziphakathi kwezikolelo, okutsho ukuthi lezo zibhorane sezivele zingezesikolo. Kodwa ke esikufisayo thina, engikufisayo mina, into engiyilangazelelayo yokuthi i-DDF kumbe lalabo abanelisayo bebuye bezosinceda lapho kugejwe kumbe kulungisiswe lezo zinye izikotsho lezi esezikhona, lezi ezivele zikhona ezisebenzayo, ezinye zindala.
Indawo eziningi ezithola amanzi kuhlangothi lukahulumende olubona ngemisebenzi yamanzi olweZimbabwe National Water Authority, izinwa, zibhekane lohlupho lokubhadalela indleko yamanzi yamadola ayisikhombisa, $7. Izakhamizi zemihlubulweni weMandebeleni zihlezi zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwamanzi esigabeni, okudala uhlupho lokuthi zihambe umango omude ukuyadinga amanzi. Ngezinye izikhathi bagcine bebanjwa ngamandla ukukha endaweni ezingahlanzekanga. Ngimele iStudio 7, ngiseMzingwane, ngingubathabile Masuku.
Ngempela viki bekulomhlangano wamakholwa esiKristu adabuka eZimbabwe abuthene phansi komanyano wenhlanganiso eChristian Fellowship International, CFI. Wasungula lumanyano kodwa wasededela abanye ukuthi bawukhokhele umfundisi Dr. Reverend Jafat Ndemera ohlala eGeorgia ngapha eMelika. Utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ukuthi lumhlangano uphumelele.
Sibe lomhlangano omuhle kuningi esikukhulume ngakho, abachumayeli abavele endaweni ezihiyeneyo, abahlabeleli, lokuba nje ndawonye sibonge inkosi ngokugcinwa phakathi kwelizwe elikhatshana from home. Sithanda ukuthi sithathe lesi sikhathi ukwazisa abantu ukuthi wherever you are lapha e-America, kule mhlangano e-Christian Fellowship International. And le nhlangano ngenhlanganiso zonke ama-denominations wonke, asila banjululo asikhethi, and i-purpose yethu ngeyokuthi sibe ndawonye sibonga uNkulunkulu siphakathi kwelizwe lethu. Sifisela ukubonga bonke abantu abasincedisayo kulo msebenzi, ngoba sisodwa ngeke sikwenze. May God richly bless you. Thank you.
Alo ke bekungumfundisi uReverend Dr. Jafat Ndemera ohlala ngapha eMelika eGeorgia. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ama bizimusi kawatutuki ngemfanelo nga kungela mlilo kagetsi otholakala lula njalo olentengo ephansi. Ukuswelakala kumlilo lo kuzwekazi le-Afrika kwenza ukuthi kungabile intuthuko ekhanyayo emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa. Abantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisithupha lamachuma amabili 620 million kabatholi umlilo lo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu yikho okwenza ukuthi ilizwe leMelika lisungule uhlelo lwePower Africa ngomnyaka ka-2013. IPower Africa yabunjwa zinhlangothi zikahulumende weMelika ezilijumi lambili. Ohulumende abaningi kuzwekazi le-Afrika, amakampani kaZulu lazimele wodwa lenhlanganiso ezizimele zodwa. U-Andrew Heskowich, omele ilizwe leMelika kuPower Africa, usanda kwethula umbiko othi iPower Africa yananzelela ukuthi amakampani azimele wodwa angeke enelise ukwethulela uZulu kuzwekazi le-Afrika umlilo kagetsi oweneleyo. Uthi ngakho-ke kuqakathekile ukuthi basebenzise imadlana kaZulu ukwenzela ukuthi badinge imali eningi kumakampani alakho ukuhlawulela ukokhiwa komlilo kagetsi endaweni ezijiyeneyo. Uthi lokhu kuza kwenza ukuthi kube labantu abaningi okumangalisayo abathola umlilo kagetsi ukwenzela ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo. IPower Africa ifuna ukuthi kungezelelwe inani labantu ngezigidi ezingamajuma ayisithupha 60 million abalakho ukuthola umlilo kagetsi ezindlini lakumabhizimusi kusiyafika umnyaka ka-2030.
Lawo ke bekungamazwi aveza umbono kahulumende weMelika. Le balalelayo ngiyagithi ngiyagithi ngoma ngiyagithi ishaye mafana bageti ibambene bafana bancane nje ishaye ibambene iqine.
Zona sishayen sibamben sigcine isiki jale sasithi sishike jame sageti ndabe zine lawa lapho male ndabe zine ngibu lawa lapho mo ndabe zine ngi lawa lapho male ndaba la shona ndabe zine lawa lapho male ndabe zine lawa lapho mo ndabe
Kwelutshena kula majaha amahle nanga ke amajaha amahle awe Black umfolozi esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Inkampani kamakhalekhukhwini iConnect Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuphathisa abasakhulayo kwezamabhizimusi. Lokho kuqhubekela phambili kufuthelana phakathi kwebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.